zvakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuzumba kuti ivhu nderedu takarirwira inhaka yatakasiyirwa nemadzitateguru edu. Asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration urongwa hwezvemining muZimbabwe. Nekuti zviri kutaurwa nemines ministry kuti nzvimbo yamuri kumaina haina kuvhurirwa kuti imainwe kana kuti iitwe exploration nekuti misha yevanhu iripo uye hamuna mvumo. Izvi ndo zvingadai zvakaitwa pekutanga kuti vasati vanyorerwa gwaro rekuti endai munotsvaga zvamuri kuda ikoko. Paifanira kutanga patariswa kuti nzvimbo yacho iri open here kuprospecting. Saka zvaakuita sekuti maChina vari kuzvifungira vega kuti ndaakuenda kunotsvaga pakati maminerals. Ministry iri kuita sekuti yakatozovhunduka yaakunzwa vanhu vari kuti tashungurudzwa nemachina kuno. Saka pane dambudziko ipapo rekuti due process of the law haisiri kuteedzerwa. Angu wamadira tivhange dai vanhu vasina kutoita zvejambanja handifunge kuti tsamba yanga ichanyorwa kuti machina vasuduruke kubva kuzumba.
Tinoona kuti iyo vekambani yeHeijin vapiwa kusvika musi wa6 zvita kana kuti 6 December kuti vange vachipikisa danho rebazi rezvezvicherwa iri. Tingaona here vachitora matanho iwayo ekupikisa?
Zvinogona kudaro, asi handifunge kuti kana vakakwana vanoda kuti vapikise danho ratorwa nehurumende uye vachida kurovedzera kuti vane kodzero yekutorera vanhu minda yavo nekutyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Ndofunga kuti vachataura nehurumende kuti tichagirei pamwe pekuti tiende kunochera zvavanga vachida kuchera kuuzumba ikoko.
Tinoona kuti haisi nzvimbo yeuzumba chete iri kusangana nematambudziko ekuti vemakambani vari kupinda vachichera zvicherwa mugere vanhu. Zvii zvingataurwawo kana zvingaitwawo nevamwe vane matambudziko akafanana naiwayo?
Ngatarisa zvakaita vanhu vokuuzumba vakakunda kutya ndokubatana madzishe avo madzimambo avo vagari veko vachitaura pamakamera kuti maChina ngaabve kuno. Dzimwe nzvimbo dzinofanira kudzidza kubva kuvanhu vokuuzumba.
Kune vamwewo vamaguhu vane pfungwa yekuti hurumende yatora danho iri nekuti nyika yatarisana nesarudzo. Bato riri kutonga rezanupf rinogona kunge ratya kurasikirwa nemavhoti arinombowana muuzumba. Munotiwo?
Hongu, mapoliticians always vanofungawo pamusoro pemaelections anenge achiuya. Asi apa ndinoda kuti ndipatsanure politics neadministration. Zvaitika apa iMinistry of Mines uye havana kungonoita rali wobva wataura kuti maChina vaakubva muno. Vanyora zvinhu zviri on record. Vakota mutemo Mines and Minerals Act yekuti chero ani naani zvake achakanganiswa kugara kwake nekuda kwevanhu vanouya vachida kuchera muvillage kana mumusha make anokwanisa kuenda kukoti akatobata gwaro reMinistry of Mines raanyorerwa maChina ari kuuzumba. Saka nyaya iyi ngatiregei kuitarisa sematongerwo enyika. Kunyange mapoliticians vanokwanisa kunga vari kutyawo kuti vakasateerera zviri kutaurwa nevanhu vanorudzwa mavhoti ma2023